manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 3/2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinorwadza kuti vamunangagwa vakushandisa zvinhu zvehurumende nekushandisa information yehurumende kuti vasvike mumapersonal lives evanhu.
Vamwe vagari vemuHarare vonyunyuta nekutumirwa mashoko panharembozha dzavo ari kunzi ari kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
VaTrump vari kuonekwa vachipinda mucourt mangwana and macharges avo ari kungofungidzirwa but ari kuemaneta painonzi hash money mari yavakapa umo mukadzi anoita zvemafirimu echikuru before my election.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vosimuka kuFlorida vakananga kuNew York uko vari kupomerwa mhosva dzinodarika makumi matatu. Mutungamiri weZifa akadzingwa basa neSRC vaFelton Kamambo nevamwe vavo vopa gurukota rezvemitambo muzvare Kisti Coventry mazuva mashanu ekuvakumbira ruregerero pakuvapomera mhosva yekuba mari kana kuti vovaendesa kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda muguta reHarare vanoti vari kuwana mashoko ari kutumirwa panharembozha dzavo achivakurudzira kuti vavhotere mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu gore rino. Mashoko ari kutambirwa nevanhu panharembozha dzavo anoti ndichange ndichikuzivisai paWhatsApp status yangu zviri kuitwa nehurumende kuvaka nyika yedu. Anonzi ari kubva kuna vaMnangagwa asi munyika hamuna hamo kuwirirana panyaya yekutsvaga rutsigiro kwemhando yakadai kunoitwawo muAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musiyano nedzimwe nyika ndewekuti muZimbabwe vanopikisa vapihwe mukana wekuita izvi. Mumwe mugari wemuHarare awana mashoko aya ndivatichaona masiya mbiri avo vati havasi kufara nezvaitika izvi.
Saka ini ndakatarisa nyaya iyi tinoona kunge nyaya iyi inotyora kodzero yatinoti pachirungu iyo privacy. Nekuti inini nhamba, foni nhamba yangu inhamba yangu inofanirwa kunge iri nhamba yandinopa munhu wandinofunga kuti munhu ane kodzero kuti ndimupe nhamba yangu azondifonera kaunti azonditumira meseji. Saka zvinhu zvisina kunaka nekuti tinotanga kusangana nemameseji akadaro nekuti yangu yemaelections yangu yemakampeni.
Mashoko aya atsinirwawo nemumwe mugari wemuHarare zvakare vaDarlington Madzonga.
Zvinorwadza kuti vamunangagwa vakushandisa zvinhu zvehurumende nekushandisa information yehurumende kuti vasvike mumapersonal lives evanhu vachinyora nyaya dzavo dzekukambena. Isu sevagari vemuZimbabwe totarisira kuti vamunangagwa vanofanira kugadzirisa nyaya yekuti mari yemunoitenge, vanofanira kugadzirisa nyaya yenzara yakatarisana nevana veZimbabwe. Kushayikwa kwemabasa kwevana veZimbabwe hatigoni kubatwa kumeso panguva ino.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachirerekera havo kubato rezanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pane zviri kuitika.
Kuvanhu zvavanowana mameseji abva kuna Nakepi kuna mafuneral pala companies esopoti vanenge vazviwana kupi aiwe. Saka manje chii chitsva ipapa kachitsva havana okei vanotumira vanhu mameseji tinongogara kwamameseji asvika hee kana uchida funeral cover hee chii chii unenge waita zii unenge just childish.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDC vachengetai guta. Vanoti zviri kuitwa izvi hazvisi pamutemo.
Tiri kusangana nazvo. Iye nepachi zvangu ndakatosanganawo nemeseji yakadaro tsamba mufoni mangu. Ine chikumbiro chekuti tisangane navamunangagwa. Ende ndakatoonawo vamwewo vazhinji vachingotaura nhaurwa imwe chete iyoyo. Zviri pachena kuti pane maitirwo azviri kuita anenge achibatanidzira kana kwari kunanga kune mazita evanhu vose.
Izvi zvatsinirwa nevakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya.
Ndatanzwa kuti quite a number of people received those messages. Hapana consent itori mhosva isingatomboiti ende kuti vakawana kupi manhamba evanhu avanenge vachitumira vasina kubvumirana kuona munhu kukanda mameseji. Tiri munangagwa chakazodai chikadai hazvisini zvinhu zvakanaka izvozvo ende hapana unogumudza kungopa munhu phone number without permission yake muridzi wefoni.
Mutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vachinyora padande mutande ravo reTwitter vati zviri kuitwa kuchora mutemo weData Protection Act Chapter 11.22 unoti hazvitenderwe kushandisa nhamba dzemunhu nezvimwe kutumira mashoko akadai pasina kutenderanwa. Asi vamwe vanoti mutemo hauna kunyatsojeka zvikuru kana pachitariswa nyaya dzekutsvaga rutsugiro pamberi pesarudzo vanhu vachizvishambadza. Aka hakasike kutanga zvinhu zvakadai zvichiitika sezvo bato rezano PF rakambozviita zvakare pamberi pesarudzo dza2018 vamwe vakapomera Zimbabwe Electoral Commission mhosva yekupa bato iri nhamba dzenharembozha dzavo. Asi sachigaro veZEC Justice Priscilla Chigumba vakaramba kuti vainge vapa zano PF nhamba idzi. Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana. Vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasimuka nhasi kubva kumba kwavo kuMar-a-Lago kuFlorida vakananga kuNew York uko vari kupomerwa mhosva dzinodarika makumi matatu kusanganisirawo yekubhadhara mamwe madzimai mari yevharamuromo mushure mekuita zvepabonde navo muna 2016. Asi vaTrump vari kuramba mhosva idzi. Vaperekedzwa nemotokari dzakawanda kuenda kunhandare uko vaenda kunokwira ndege yavo vakananga kuNew York. VaTrump vanonzi vakashandisa mari dzaibva kuvanhu dzaifanira kushandiswa musarudzo chete. Vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nechipiri uye vamwe vatsigiri vavo vange vachiratidzira vachiti kusungwa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika. Asi matare emuNew York anoti munhu anomira nemhosva yake uye havatarise kuti wabuda mumba maani. Aka ndeke kutanga mutungamiri wenyika kana kuti aive mutungamiri wenyika yeAmerica aindeswe kumatare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye.
VaTrump vari kuoneka vachipinda mukoti mangwana and macharges avo ari kungofungidzirwa but ari kuemaneta painonzi hash money mari yavakapa umo mukadzi anoita zvemafirimu echikuru before maelections. Kupa kwavakaita mari iyoyo kunogona kwakavhiringidza nyaya dzimwe dzemaelections but mangwana pavachapinda mukoti ndo pavachadamburirwa vachiudzwa kuti nyaya dzavo dziri kumbofamba sei.
Vachatanga vamboendeswa kumapurisa here sezvinoitwa dzimwe nyaya kana kuti zvinofamba sei tichiona kuti vaimbova vari mutungamiri wenyika yeAmerica.
Baba pavachapinda mangwana vachipowa macharges avo before grand jury iyo rinova sangano revanhu vakaunganidzwa nendare kuti vanzwe nyaya iyi. Pavachapowa macharges avo ipapo ndo paanokwanisa vachiendeswa kumapurisa kana kuti vachisungwa but ipapo ndo patichaziva kuti avo anoita here kuti vanzi vachaenda kujere vakamirira nyaya dzavo kana kuti vanongovanzi vatongwe vachibva kumba.
Munoona izvi zvichirevei tichitarisa kuti ndoke kutanga zvichiti imo muno muAmerica uyezve vaTrump vari kupomera vaJoe Biden vachiti vaBiden vari kuda kuti vavambunyikidze kuti vasapinde musarudzo dzemutungamiri dzichange dziri kuuya.
Nyaya dzacho dzinoti netsei but nyaya yavo yavaTrump yakatanga before vambotoita president saka inyaya iri kungosumudzirwa kubva makore ati purei saka inyaya yave nenguva ichiinvestigetwa. Dai papa pasina nyaya zvapo iri nyaya dzematongero enyika kuda vaTrump vangadai vasingadedzwi pamberi pedareri iri rinonzi grand jury kuri idare revanhu vasinei nenyaya dzematongero enyika idare remacitizens emunew york anenge akasangana akadedzwa nedare kuti vaongorore nyaya yavatrumpi iyoyo kuti vangava vane mhosva here kana kuti kwete and kuti tichi pangava nenyaya yeinterference yepolitics handionese kudaro because muno muamerica munenge makatisiyane hawo nedzimwe nyika dzinoshandisa politics kuti vasangane nevanhu chidzidzo chaiyo ndechokuti kungave hako wanga uri mutungamiri wenyika kana kuti usati wava mutungamiri wenyika nyaya yako kana wakapara mhosva inoita kuti inzi yakatyora mutemo wenyika mhosva hairovi and inotadza futi kuti mainstitutions anoshanda hapana mainterference between the judiciary nethe executives
gweta rinorwira kodzero dzevanhu advocate Kennedy Masie vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye westudio 7 vari parunare kuDallas, Texas muno muAmerica. Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vazivisa kuburikidza nemashoko avo kuvatori venhau kuti hurumende yamira kushanda nemamwe makambani 13 ari kupomerwa mhosva yekutenga nekutengesa mari pamusika wemukoto kana kuti black market zvavanoti zvinogona kukonzera kushaya simba kwedhora remunyika uye kudhura kwezvinhu. Izvi zviri kuuya panguva iyo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvichienzaniswa nerekuamerica. Nasi dhora rimwe chete rekuamerica range richitengeswa nemadhora $300 pamusika wemukoto. Mamwe makambani arambidzwa kutengesera hurumende zvinhu anosanganisira Kasha Designs Private Limited, Seven Guide Marketing Private Limited, Nomalanga Marketing Private Limited, Gift Mwaera, Trading as Mwaera Transport Private Limited, Mukoti Haulage and Buses Private Limited, ne Fixmo Marketing Private Limited. Zimbabwe, Botswana, South Africa, Namibia nedzimwe nyika dzinoti dzine mhuka dzemusango dzakawandisa dziri kushora zvikuru danho rave kutorwa neBritain rekurambidza vavhimi kupinda munyika iyi nenhengo dzemhuka dzavanenge vauraya kuAfrica kunyanya dzakaita seshumba, nzou, zvipembere nedzimwe. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Dare reparamende reBritain rakapazisa bhiri rekurambidza kuunzwa munyika iyi kwezvinhu zvakaita senyanga, misoro, matehwe, mhuka dzinenge dzaurayiwa nevanovhima zviri pamutemo rinonzi Hunting Trophies Import Prohibition Bill. Bhiri iri rave kuenda kudare remalords harisati ratambirwa kuva mutemo, asi gurukota rinoona nezvakatipoteredza vanqobizita Mangaliso Ndlovu vati chinangwa chebhiri iri kuzvinyirira kuvhimwa kwemhuka muZimbabwe, Botswana, Namibia, South Africa nedzimwe nyika.
Our worry is that this is a bill that is being passed using emotions.
Kunetseka kwedu nebhiri iri kuri pakuti bhiri riri kuda kuti ripasiswe nokuda kwemanzwiro avo kwete kuburikidza neumhetura hwezviri kuitika munyika. Hatina ruzivo rwokuti zvakaipa zvavari kuda kugadzirisa ndezvipi. Chatinoziva kuti vanhu vedu vanogara pedyo nemasango vachatambura zvikuru.
Vaenderera mberi vachiti
our technical teams have already started coming up with recommendations.
Zvikwata zvedu zveunyanzvi kubva munyika dziri mudunhu reSADC zvakatotanga kuuya nemazano anozounza kwatiri isu makurukota anoona nezvemhuka dzesango mudunhu redu. Takaona zvakakodzera kuti tiite monera pamwe chuma chemuzukuru sezvo zano ndega akasiya jira mumasese.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika yeBritain amai Trudy Hanson vakati bhiri iri rinoburitsa pachena kuti shumba yakaurayiwa muZimbabwe muna 2015 yainzi Cecil aina kufira mahara. Kuurayiwa kwaCecil nachiremba wemazino ekuAmerica vaWalter Palmer kwakakonzera mutauro pasi rose nekuratidzira sezvo shumba iyi yaishandiswa muzvidzidzo zvekunzwisisa nezvemararamiro eshumba nechikoro chepamusorosoro cheOxford. Vanhu vasingawirirane nenyaya yekuvhimwa kwemhuka vanoti zviri kupa kuti dzimwe mhuka dzigume dzatsakatika. Zviri kuitika kushumba, zvipembere nenzou zvishomeke zvekutyira kuti zvinogona kusakatikira zvachose. Vamwe vari kugunun'una nenyaya iyi munyori mukuru mubazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka muhurumende yeBotswana vatatora paka avo vati vari mubishi kutaurira neZimbabwe nedzimwe nyika dziri mudunhu reSADC kuti vaone kuti votora danho ripi.
Tiri kutaura zvakasimba maringe nenyaya iyi ukuwo Zimbabwe iri kuita zvimwe chete mitezo. Mutemo uyu hausi kudiwa wa South Africa pamwechete nenyika zirimugango rekaza.
Vatiwo?
This is likely to affect our conservation initiative.
Mutemo uyu uchaita kuti vanhu vedu vatambure sezo vanga vachiwana mabasa panguva iyo vavhimi vanenge vari munyika vachivhima.
Nyanzvi munyadzo kuchakatedzwa kwamhuka dzesango uye vari mutungamiri webato rezvimatongerwo enyika richangoburwa reUnited Zimbabwe Alliance kana kuti UZA, amai Elizabeth Valerio vakurudzira nyika dzemusadi kuita maonera pamwe chuma chemuzukuru maringe nenyaya iyi. Havasi vose mudare reBritain vari kutsigira kuti kuvhimwa kwemhuka kurambidzwe sezvo Sebuwe Wiggin webato remaconservative vari kutenderana nezviri kutaurwa nenyika dzemusadi kuti mari yekuvhima inozoshandiswa kuchengetedza mhuka dzacho. Vakatiwo zviri kuitika zvakafanana nekuda kuudza nyika dzemuAfrica zvekuita sekunge dzichiri pasi peutongo hweBritain. Kuwandisa kwemhuka kunonzi nevamwe kuri kukonzera matambudziko kune vanogara pedyo nemasango sezvo dzichiuraya vanhu, zvipfuyo zvavo uye kuparadza zvirimwa. Asi mari yekuvhima iri kubatsira here? Ongororo yakaitwa muna 2015 neSafari Club International Foundation yekuAmerica yakati kuvhima kwemhuka kwaiunza kunyika mari kana kuti GDP inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nematanhatu kana kuti $426 million pagore kuZimbabwe, Ethiopia, Mozambique, Namibia, South Africa, Tanzania pamwe chete neZambia. Kuvhimwa uku kunonzi kunounza mabasa anosvika zviuru makumi mashanu nematatu kana kuti 53,000. Imwe ongororo yakaitwa neHuman Society International yakati mari inonzwa nevavhimi inosvika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemaviri chete kana kuti 132 million ichiunza mabasa anodarika zviuru gumi nezvishanu kana kuti 15,000. Kunyange hazvo nyika dziri mugungano reEuropean Union kana kuti EU dzine mitemo yakaoma pakuvhimwa kwemhuka dzakaita senzou. Nyika dzekuAsia kunyanya dziri kutenga nyanga dzenzou zvo pakuti mhuka dzirambe dzichivhimwa. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations dzakurudzira nhasi kuti vamwe vakuru vakuru muhurumende yeSouth Sudan vanofanira kuferefetwa pamhosva dzavari kupomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu. Vakuru vehurumende nevemauto vanzi negwaro raburitswa neUnited Nations Commission on Human Rights in South Sudan vaiponda vanhu kubata chibharo uye kubata vamwe vanhu senhapwa. Vari kunzi vakapara mhosva idzi vanosanganisira gavhuna weUnity State vaJoseph Montuel, Lieutenant General Toi Chan Reed veSouth Sudan People's Defense Forces, UN experts Mumwe mushandi mubazi rezveutano anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya dzevanhu vachiri kushandisa masango kunozvibatsira mudunhu reBuhera kumaNikaland apo chirwere chekolera chiri kuramba chichipararira munyika nemuAfrica. Vanhu vashanu vafa nechirwere ichi muZimbabwe. Bazi reUnited Nations reUNICEF rinoti chirwere chekolera chiri kupararira zvakanyanya muAfrica nekuda kwemafashamo emvura nezvimwe zvekuti vanhu vakawanda vakusvika zviuru makumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 93,681 vainge vabatwa nechirwere ichi kuMalawi, Mozambique, Somalia, Kenya, Ethiopia, Zambia, South Sudan, Burundi, Tanzania, Zimbabwe neSouth Africa. Ropa Fadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mbuya Hutsanana amai Dokas Mbendana avo vanoshanda nevagari vemumisha makumi matatu nematatu 33 mumbundire Ward 1 kuBuhera West vanoti vamwe vagari vemunzvimbo iyi havadi kuvaka zvimbuzi vachiti vanoda kuvakirwa nevemasangano akazvimirira. Vachitaura parufu rwemumwe mudzimai wemumusha mamugwara kwamudzamiri, amai Mbendana vakati zvishanetsa kuti vanhu vari kutadza kuvaka zvimbuzi zvemablade toilets vavake zvinoshandisa mvura zvave kukurudzirwa.
Manje nekuenda kwetemu kwatakuenda kwenguo. Takadzwa president akurudzira zveflash toilet. Saka iwo kwaanombokundikana kwakablay. Vanoti isusu hatina mari dzekuti tiwake, takaomerwa nekuendesa vana kuzvikoro zvekudya, saka vasina matoilet. Saka vanotoona zvakakosha nekuti kuchine masango vachingoti hei tinoenda kubush system. Saka tozongovatowo munoita yatinoti kati sanitation, asi hazvisitori pamutemo. Toda kuti munhu ashandise chimbudzi chatinoti blay.
Vanoti kunyangwe nzvimbo yavo isati yawirwa nedenda iri, vari kusimbaradza dzidziso kuti vanhu vasatapurirwa chirwere ichi.
Ah, mudunhu rebhuhera hatisati tane zvedu kesi, asi ezimanikaland makesis ariko zvakaita kunana mutasa, kunana chimanimani, ndokuchine makesi. Saka kuno tinoramba tichiita yayouth education yakasimba.
Mumwe mugari wemunharaunda iyi vaLeverage Masvondo vaudza Studio 7 kuti madzishe nemasabhuku vanofanira kuisa mutemo wekuti musha wega wega usungirwe kuvaka chimbuzi.
Vasina matoilets vakafanana nevamwe vane matoilets asiri proper, asina kuvakwa zvakanaka, asina kugadzirwa zvakanaka zviri pamutemo iriko. Ende inoonetsa kupera unless paitwa zvirongwa zvekuti ma-blade toilet oitwa onyaso regulatwa oro ndikati onyaso misikidzo zvakanaka nekuti mazhinji haana kumiswa zvakanaka. Kwavako iriko ende kupera kwayo kunonetsa kusvika matoilets agadziriswa.
Nekuda kwekuti vamwe vanoitira tsvina pese pese, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano munharaunda reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vati zvakakosha kuti vanhu vafashaidze mvura vasati vainwa.
Vaya vanenge vachikwanisa kana uine atinoti maaqua tablets aya ekuisa mumvura, ngatingei tichisawo zvekare maaqua tablets iwawo kuitira kuti tinge tichiurayawo utachiwana unenge uri mumvura iya inenge isina kunyatsochena.
Nyaya yekushayikwa kwezvimbuzi munguva yekorera idambudziko riri kutemesa vakawanda musoro. Ongororo yakaitwa neZimbabwe National Statistic Agency kana kuti Zimstat pakuverengwa kwevanhu kana kuti census inoratidza kuti misha inodarika gumi nepfumbamwe kubva muzana kana kuti 19.8% munyika yose hadzina zvimbuzi. KumaNikaland vanhu vanodarika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15.4% havana zvimbuzi. Dunhu rine vanhu vakawandisa vasina zvimbuzi iMatabelele North kune vanhu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% vasina zvimbuzi. Kazhinji mvura ikanaya ino kukura tsvina ichipinda mumatsime anonwiwa mvura nevanhu. Zimstat inoti vanhu vasina zvimbuzi vanodarika zvikamu zvina kubva muzana nechidimbu kana kuti 4.5%. Chirwere chekorera chakatangira chegutumwedzi wapera chapararira kumatunhu akawanda munyika kunze kwemaviri chete anova Harare neBulawayo. Munhu anenge abatwa nechirwere chekorera anoita manyoka kurutsa uye kurwadzwa nemakumbo zvakanyanya. Sangano reCenter for Disease Control remuAmerica rinoti pasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni mana vanobatwa nechirwere chekorera. Vamwe vanogona kusvika zviuru zana nemakumi mana nematatu kana kuti 143,000 vachirasikirwa neupenyu. Ndakamirira Studio 7 kwamuzamiri kuBuhera, ndine ropafadzo Mapimidze.
Bhodhi reZifa rakamiswa basa neSports and Recreation Commission nasi raramba mashoko akataurwa mudare reparamende naMuzvare Kisti Coventry kuti rakapiwa mari inosvika mamiriyoni maviri yakabva yatsakatika. Bhodhi raitungamirwa navaFelton Kamambo iri raudza vatori venhau muHarare kuti mari yavakapiwa nehurumende zviuru makumi mashanu nematatu chete kana kuti 53,000. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Bhodhi iri rinoti mari iyi haina kubvira yasvika kuZifa kunyange hazvo iri kunzi yakabuda muhomwe yehurumende. Vaive mubati wehomwe webhodhi iri vaFilimon Machana vanoti vanyorera muzvare Coventry kuti vavachenure panyaya iyi kana kuti voendeswa kumatare.
Tinoda kuziva kuti 2 million kutaurwa naminista iri kubva. Saka tikunza nyika kuti isu hatina 2 million yatakapiwa. Ida paka taida kuti vanhu vazive kuti zviri kutaurwa zvimanyepo.
VaMachana vanoti vari kukumbira kuti nyaya yemari iyi imhanharwe kumapurisa.
Kana munhu mukuru achirambata kuti takavapa 2 million, takavapa 2 million. Shwani ipapo tinofunga kuti pamwe anga achitaura chokwadi. Chiri kusiyana ndechekuti 2 million yacho yakaenda kupi. Saka isiri kuti sezvo minisita vari kuti vakaiona ichibva kufinance ichiuya kwavari. Ngapachiitwa tsvakiridzo nevanokwanisa kuita mainvestigations vakapindira mabasa iwayo. Vatarise kuti 2 million yakaenda kupi. Vozi kuzifa haina kuuya. Ndo zvatatiri kukumbira chete kuti 2 million mari yakawandisa.
Hatina kukwanisa kubata muzvare Coventry kuti tinzwe divi ravo sezvo runhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Bhodhi iri iro raitungamirwa navaFelton Kamambo rakadzingwa basa neSports and Recreation Commission richipomerwa mhosva dzeuori kusanganisira kusashandisa nemazvo 2 million iyi kumakundano eAFCON 2019. Asi vaKamambo vanoti rave gore nemwedzi mitanhatu kubva vadzingwa basa nenyaya ye 2 million iyi. Asi nanhasi hapana magwaro ari kubuditswa kuti mari iyi yakapiwa zifa rini uyezve ichiiswa mubhanga ravo ripi.
Mari yatakapiwa zifa i53,000 tapa magwaro anoratidza kuti zveshuwa payakapinda ichibva kuSRC Bankman nekushanda kwayakaitwa zvokunzi haina kwakuitwa takatoratidza takaishandisa sei muna 2019.
Vanoti vazivisa mutauriri weparamende vaJacob Mudenda kuti gurukota rezvemitambo muzvare Kesi Coventry vakanyepera paramende nenyika yese apo vakati bhodhi ravaKamambo harina kushandisa nemazvo 2 million yakabva kuhurumende. Kudzingwa kwebhodhi ravaKamambo kwakakonzera kuti Zimbabwe idzingwe munhabvu yepasi rese neFIFA iyo isingatendere hurumende kana mapazi ayo kupindira mune zveutungamiri wenhabvu. Vamwe vatambi vakaita saMarshall Munetsi anotambira Reims kuFrance vari kukurudzira SRC kuti idzore vaKamambo kuZimbabwe itenderwe kutamba nhabvu nedzimwe nyika. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kutsigira Munetsi panyaya yekuti vaKamambo vadzoserwe pabasa.
Tinovimba kuti vachafunga nemazvo vogodzosa naKamambo pabasa kuti tigodzoserwa mukutamba bhora zvakare.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZifa vaGift Banda vati vane zvakawanda zvavari kuedza kugadzirisa nematambudziko akatasana nenhabvu vakati vachazivisa munguva pfupi inotevera. FIFA inoti sarudzo dzose dzichaitirwa kuda kubvisa vaKamambo hadzisi pamutemo uye icharamba ichivatora semutungamiri wesangano renhabvu muZimbabwe zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Carriers.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya iri kuburitswa nenhepfenyuro yaEl Jazeera pakupiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe muZimbabwe uye kucheneswa kwemari yakasviba zvinogona kuona Zimbabwe ichitemerwa zvirango. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-75-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai tiitarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vagari muHarare vonyunyuta nekutumirwa mashoko panhare mbozha dzavo ari kunzi ari kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vosimuka kuFlorida vakananga kuNew York kwavari kutarisirwa kumira pamberi pedare. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.